Izvi zvabuda apo Governor Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja nevamwe vakuru vakuru mbanga iri vange vari kubvunzurudzwa pamusoro pemabatirwo ari kuitwa mari dzehurumende. VaManguja vaudza komiti kuti RBZ yakakwereta mari inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi masere nemashanu emadhora kana kuti 985 million kumabhanga akaita seAfrican Export and Import Bank, uye vati mari iyi ndiyo iri kushandiswa kutengesa zvinhu zvakaita semafuta emotikari. Sachigaro vekomiti vatendai biti vati paramende haina zvainoziva nezvikwereti izvi, uye pamutemo paramende ndiyo inofanira kupa RBZ kana kuti hurumende mvumo yekukwereta mari kubva kunze kwenyika. Vati RBZ iri kutyora bumbiro remutemo uye inofanira kusiyana nezvairi kuita, uye inofanira kuuya kuparamende kuzopiwa mvumo pane zvayakaita.
When an external debt is acquired, parliament has to approve this. Parliament has to approve.
Mutemo unoti pese panokweretwa mari kunze, paramende ndiyo inopa mvumo. Pamari yese yamakakwereta hatina kumbokupai mvumo, saka makakwereta sei mari inosvika biriyoni remadhora ekuAmerica musina mvumo?
Asi vaManguja vati mari iyi yakakweretwa zviri pamutemo vachishandisa mutemo weReserve Bank Act, uye vakawana mvumo yekuita izvi kubva kugurukota rezvemari pamwe negweta rehurumende.
That my mandate goes on to this act. What happens subsequent to this one? It means that
indakaita basa rangu sezvinodiwa neRBZ Act. Zvinozoitika mberi zvava zvimwe. Sezvo tichikweretera president nenyika, zvinoreva kuti minista ndivo vaifanira kuenda kuparamende, nekuti ini handisi nhengo yeparamende.
Vabiti vati zvese izvi zviriitwa neRBZ zviri kunze kwemutemo, uye RBZ nebazi rezvemari vanofanira kuuya kuparamende kuzopiwa mvumo.
Why has the Reserve Bank not brought these loans to Parliament through the minister?
Mbuzo wangu ndewekuti sei musina kuuya kuzotsvaga mvumo sezvinodiwa neconstitution.
VaManguja vabvuma kuti vanogona kunge vakakanganisa, uye vati vachagadzirisa pakatadzwa, asi varangaridzawo vabiti kuti pavaive gurukota rezvemari vakakweretawo vasina mvumo yeparamende.
That it owes Zimbabwe is an apology.
Simon, I'm one of the person in this country.
Yes.
With institutional memory.
Yes.
Both yourself as the Minister of Finance.
Let's not go into history.
I put in my files.
No.
I put in my files.
No, John.
The loans
John,
that yourself
John,
also
John.
Signed are going to be reserving it. And such loans, they never went to Parliament.
Imwe nyaya isina kufadzawo komiti iyi ndeyekuti RBZ yakakweretesa hurumende mari yakawandisa kudarika mari yainofanira kunge ichikweretesa. Mutemo unoti RBZ haifaniri kukweretesa hurumende mari inodarika zvikamu makumi maviri kubva muzana zvebhajeti rehurumende. VaManguja vaudza komiti kuti gore rapfuura RBZ yakakweretesa hurumende mari inosvika 2.9 biliyoni iyo hurumende yaive nebhajeti re 5 biliyoni. Nhengo dzekomiti dzaradzawo kusafara nenyaya yekuti bhanga guru riri kuramba richiita zvikwereti risina mvumo yeparamende, uyewo kuti havasi kufara nekambani yebhanga iri yeZimbabwe Asset Management Company iri yakatora zvikwereti zvemakambani ainge ave kutadza kubhadhara zvikwereti kumabhanga. Vabiti vati zviri pachena kuti kambani iyi yeZamco yakatora zvikwereti zvevanhu vane chekuita nezvematongerwo enyika, uye vati vanobvumirana negurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti kambani inofanira kuvharwa sezvo ichipfuurira vanhu kuti vasabhadhara zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.